Zita rembana rake anonzi Paida Moyo Phiri ari kubva kumatsvingo.
Chii chakaitika?
Chakaitika ndechekuti pakave nekurwa kwavaita ikoko kuSouth Africa nevamwe dzimwe shamwari dzake ikoko kuSouth Africa. Amene zvakafamba sei but zvandiri kutoziva kuti vakabaiwa nekutorwa ipapo. So saka vakabva vabaya nebanga. Pakubaiwa nebanga ipapo vakabva vatorwa aiendeswa kuchipatara kuSouth Africa ikoko. So akabva asvika ashaika nhasi kuchipatara ikoko. Saka tiri kungotsvaka kuti kungobetsera kuti hama dzake kana pane munhu ari kutoziva hama dzake dzapaita Moyo Phiri ari kubva kumasvingo. Chai chai kuti nzvimbo ipi pamasvingo hatisi kunyatsokutoziva. Ndizvo zvataura kuti kuzuri nari kuuya kuzoshedzera panapa pachi paredio kuti pane munhu kana pane munhu anogona kumbonzwa izvozvo asagona kuzoti kungobetserawo.
Kana hama dzake dzakaterera dzingaita sei? Dzingaziva pokuenda sei?
Dzake dzakaterera nguva ino tinokumbira kuti kana vane bhiro nebepa vanonyatso kutonyora nhamba idzi. Nhamba dziri kuti 0027790225335 ndotaura nhamba zvekare +27790225335 vanogona kubata mfana yeye parunhare zita rake anonzi Tolandi. Vaishanda vese kana nhamba iyoyo isingagoni kupinda vanogona kubata inini zvekare. Inini nhamba dzangu ndedzekuengland. Nhamba dzangu dziri kuti 0044786567977. So kana vanogona kundifonera kana vanogona kundiwhatsapp kana kutumira sms chaiyo ndinogona kuvafonera back ndinogona kuzoti ndinyatsotovatsanangurira zvokuti zvasiri kunochemera chaiyo kuti vana mai navana baba vazogona kuwana closure nekuti mwana wavo chai chaiyo wakashayika. So tinongokumbira kuti mashoko aya chero ani chero ani ari kubva kumasvingo tinongokumbira kuti chaiyo chaiyo vakuru vedetserai. Vanhu vakwana Phiri vagone kutoziva kuti mwana wavo anonzi Paida Moyo Phiri akashayikwa kuSouth Africa. Vagone kuti mafonere namba idzodzo then we can direct them to the hospital then ipapo pavazogona kuti vatotora mwana wavo then they can go and bury the child.